Now the Studio 7 muchidimbu ziminute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 pm. SADC yoendesa vaongorori vesarudzo kuZimbabwe vachinobatana neve African Union vakapinda munyika svondo rapera. ZANU PF yoita sarudzo dzemaprimary elections kutanga nhasi asi zvinhu zvinonzi hazvisi kufamba zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana nekushayikwa kwemapepa nezvimwe. Vatsvangirai voita musangano nevaongorori veAfrican Union nevakuru vemachechi. Mangwana dare reConstitutional Court rinotanga kunzwa nyaya dzakawanda dzinopikisa kuti sarudzo dziitwe musi wa31 Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvesarudzo dzemaprimary elections dzeZANU PF.